manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kineti yakagara iripo asi yaishanda zvisika mutemo because kwanga kusina tindoti pachirungu enabling act inoti inoshanda sei.
Sangano rinomirira vashandi reZCTU rinoti vashandi vari kufara nekuvepo kwemutemo unotara mashandiro etripartite negotiating forum kana kuti TNF. Chirwere checoronavirus chinouraya vanhu mazana matatu nevashanu uye kubata vamwe vanodarika zviuru gumi nezvina pasi rose. Vakaremara vakawanda vanoti vakatarisana nedambudziko rekushandisa zvivakwa zvizhinji zvemunyika zvikuru zvimbuzi izvo zvinodzi zvinokanganisa chiremera chavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti rinotambira nemufaro kuvepo kwemutemo unobata mashandiro etripartite negotiating forum kana kuti TNF. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti sevashandi vanofara kuti pave nehwaro hwenhaurirano pakati pevashandi vashandirwi pamwe nehurumende uri pamutemo sezvo kwemakore makumi maviri adarika TNF yanga ichishanda zvisiri pamutemo. Musangano wekutanga weTNF uri kutarisirwa kuitwa nemusi wechitatu svondo rino apo panotarisirwa kukurukurwa zvakati wandei zvinosanganisira matambudziko akatarisana nenyika akaita sekushayikwa kwemagetsi uye kushayikwa kwemvura. Mutemo uyu unonzi wanga wakabatawo mashandiro anoita vashandi panyaya dzekuwedzerwa mari kubva kuvashandirwe. Studio 7 yakundikana kubata divi revashandirwi pamwe nehurumende. Ngatinzwe hurukuro yataita navaJafet Moyo.
Zvatiri kuziva isisi ndezvekuti TNF is now yapa mutemo tingati pane act iri kugadzana kuti kana kuti inotaura kuti inoshanda sei. Zvakaitika ndezvekuti hurumende yakazodoma vanhu vanofanira kuva vachigara kuTNF. Saka munhu ega ega anofanira kuva ari nhengo kana memba yemen TNF akatopiwa gwaro zviri pamutemo tingati pachirungu appointment. Saka pakwaka appointwa tingati board reTNF hombe main TNF pakadoma kana kuti appointment again of the management committee pakadoma zvekare vaya vanovatsira mavasa eTNF pachirungu tinoti the technical committee ichatovatsira masenzero eTNF. Ndizvo zvakatoitika. So tiri kutarisira kuti misangano inoteera iyo zvino inenge ichidaidzwa zviri pamutemo ichidaidzirwa vachiteedzera the act. Zvakatosaririra iyo zvino ndezvokuti paiswe tingati pachirungu secretariat yeTNF. Iyo zvino tiri kushandisa secretariat yedu kuTNF vashandi veministry of labor.
Saka musangano uri kutarisirwa kuitwa sondo rinoyu unenge wakanangana nei?
Masondo maviri akafuura. Technical committee akagara kuGadoma. Pane vasa rakaitika ikoko kuGadoma. Saka painosangana musi wa 5-9 TNF inenge yakutoreceiva maripoti anobva kumakiasters kana kuti technical committee yakaita vasa kuGadoma. Makiasters aya manhatu. Pane kiasta inotarisa nezveufumi, pane cluster inotarisa nezve kushanda kwayo TNF, pane cluster inotarisa nezve social issues, nyaya dzezvipatara, nyaya dzeinfrastructure. Saka main TNF inenge yakutoongororwa basa yakaitwa nema technical people ayo.
TNF yakanakira chii kuvashandi vamwe?
Inopa mukana yekuti vashandi at the national level, kana kuti vese vakaungana vashandi enyika yese, vanokwanisa kutaura nehurumende, vanokwanisa kutaura neorganized business. Hatisati taona kuti zvinenge zvichitaurwa zvinozovatira sei, asi mukana uyoyo wakatokosha kuti pane platform iri pamutemo vanozviziva nguva yafura, tingati zvinosvika 20 years TNF yakagara iripo, asi yaishanda zvisiri pamutemo because kwanga kusina tindoti pachirungu enabling act inoti inoshanda sei.
Vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunhare muHarare nestudio 7. Vanhu vafa pasi rose nechirwere checoronavhairas vanonzi vasvika pamazana matatu nevashanu zvichitevera kufa kwechimwe chizvarwa chekuphilippines. Urwo ndirwo rufu rwekutanga kuitika kunze kwechina, kunove ndiko kwakatangira chirwere ichi. Botswana yakavhenekawo munhu wekutanga ari kufungidzirwa kuti ane chirwere ichi uyo anonzi aibva kuchina. Zvichitevera chiitiko ichi, Zimbabwe inoti iri kuongorora vanhu vatatu vakanga vari mundege imwe chete nemunhu wekuBotswana ari kuongororwa uyu. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti ndege iyi yakamhara kuVictoria Falls isati yaenda kuBotswana. Pasi rose vanhu vanodarika zviuru gumi nezvina vanonzi vabatwa nechirwere checoronavhairas kusvika pari nhasi. Blessing Zulu Studio 7 neZuro akabata vaMoyo kuti tinzwe kuti bazi ravo riri kubata sei nyaya yecoronavhairas.
Pane imwe ndege yakasumuka kubva kuChina ibva yapfuura nemuVictoria Falls nekwandiriko kuno, ichibva yaburutsa vanhu vatatu ibva yazopfuurira kuenda kuBotswana kwayaiterera. Vakazonoburutsa vanhu ikoko kuBotswana. Pane mumwe munhu akabatwa achionekwa kunzi muviri wake wanga uchipisa, saka vakamuisa muquarantine ikoko. Izvozvo zvatiri kutaura, ari muquarantine, ari muisolation, saka vari kumirira mari dzavo kwake. Vakatorwa ropa kuti vaone kuti muviri wake uri kupisa nemhosva yecoronavhairas here kana kuti kwete. Saka ndo zvakamirirwa izvozvo. Saka ichiwo kuno chakabvunza kuti vaanga akagara navo vakaburuka vacho vanga vari padhuze naye here. Tati ivo vanhu ivavo vakaburuka muno muZimbabwe vabva mundege iyoyo vateererwe chaizvo. Saka vari kuteererwa zuva nezuva vachichekwa kuona kuti havanawo here kuitawo iyo mafivha iwayo kupisa kwomuviri vari kutariswa nana chiremba vedu. Masikati ano ndatoona vana chiremba vanga vachivatarisa. Saka tiri kuita zvese zvinokodzera kuti tisawana utachiona ihwohwo hwecoronavhairas husina kunaka, hunaomira zvakanaka.
Asi tichitarisawo uwandu hwevanhu vamuri kuongorora kana kuti monitoring wasvika papi?
Nezvinezvi taane vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nemumwe chete 221. 82 vacho vakapinda muVictoria Falls. Saka vese ivavo vanhu 221 vari kuteererwa zuva nezuva, vamwe vachionekwa kunzi vakamira zvakanaka here, vava kupisa muviri here kana kuti kwete. Ndo zviri kuitwa, ndo basa ratiri kuita iroro.
Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vachitaura vari parunhare kuVictoria Falls na Blessings Willow Studio 7. Vakare mara vakawanda vemunyika vakatarisana nedambudziko rekushandisa zvivakwa zvinokanganisa chiremera chavo zvikuru zvimbuze. Izvi zviri kuitika panguva posangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho ekuona kuti munhu wese ane utano hwakanaka. Mumwe vakare mara ari parumana nzombe ndimuzvare Praxidis Chadambura vekuwedza avo vari kushandisa chimbuzi chakaondomoka. Ngatinzwei zvizere kubva kuna Safari Njema.
Muzvari Chadambura avo vane makore makumi mana nematatu ekuberekwa vakaremara makumbo ese vachigara mumusha wamadoka kuwedza. Vanoti tsaona yekuondomoka kwechimbuzi chavo yakaitika gore rapera.
Toilet yangu iyi yakadhirika nemvura, saka inini wachona ndinoita zvekukambaira kuti ndidi kana mvura ichinaya ndinei ndichikambaira mumadhaka kuti ndiende kutoireti. Saka toireti iyi ndakazomuka rimwe zuva, toireti iya ndikawana yakadhirika nemvura iyoyo. Saka iye zvinoizvi ndiri kungopinda muchitoireti chakangodiwa hacho, chakangomira nechidziro chimwe chete. Saka iye zvino handina pekuti ndingati apa ndingacherese imwe toireti nokuti handina mari.
Muzvari Chadambura vanoti vakaremara vakawanda kumamisha vari kunetsekana nezvivakwa zvakaita sezvimbuzi nemavakirwo epamikova.
Todawo zvakare rembingi mumamisha medu, vamwe vachona havatokwanise kufamba, vamwe vanodawo mawiricheya, vanodawo makrash, saka nehavana zvekufambisa kuti vafambe kuenda kure.
Amai vamuzvare Praxedes ambuya Florence Chadambura vanoti dambudziko rakatarisana nemwana wavo rinovabata zvakasimba.
Toireti yakadhirika zvechokwadi, asi kuti ndiwane rubatsiro rwokuti pave panogadzirika handiwane. Pane paanofamba achipinda mumba maanorara, pakareba kuti ndiwane zano rekuti apa ndopaita sei handikwanise kuzviita. Handizivi kuti mungapaoneseiwo kuti zvinhu zvakafanana izvozvo zvigadzirike. Ini ndachemberawo ndakura, handisina kwandinowana mari. Saka ndiri kukumbirawo hurumende kuti dai ngaigonewo kubatsira vanhu vavo ivavo. Vanovaziva vanhu ava, vanovaziva chaizvo, vanovaziva kuti vakaremara.
Ambuya Chadambura avo vane makore makumi masere ekuberekwa vanoti vakaremara vanofanira kubatsirwa kuti vazvimiririre.
Vanogona kusona, kurima anogona, saka munhu anenge achifanirwa kuwana machira ekusona achitengesa achiwana rubatsiro.
Hanzvadzi yamuzvari Chadambura vaGilbert Choda vanogara pamusha nemhuri yavo, vakasiya basa nekuda kwehurwere. Vanoti kunyangwe dambudziko rechimbuzi vachiriona havana zvavanokwanisa kuita. Kansela veWard 7 kudendenyore mune musha wekwamadoka vaAmos Chakuwinga vanoti zvakakosha kuti vemunharaunda vazivise vatungamiri vavo kana vawirwa nematambudziko.
Kutaura kwamaita kuti Praxedes toilet yake yakapwanyika, tini tichitarisira kuti ivo vanogara naye zvinhu zvatinokoshesa kuti vanofanira kunge vachisvitsa kumalocal leaders kuti tive nebetseredzo. Ndokukoshesa kuti iye pachake akawana zvekuita zvinovandudza upenyu hwake, zvinoita kuti pfungwa dzake dzive dzinogara dzakadzikama.
Baba Richard Muzerura inyanzvi yekudzidzisa mune zvemaoko pane chimwe chikoro chikuru muHarare. Vanoti dambudziko rakatarisana namuzvari Chadambura nevamwe vakawanda vakaremara rinonzwisa ngoni.
Ndanzwa kubatikana zvikuru nemifananidzo yemandiratidza toilet inoda kuvakwa zvakanaka zvinoita kuti iye azokwanisa kushandisa. Iyewo zvekare anoda rubatsiro rwokuti angafambe sei nei kupinda mutoilet imomo asingabate pasi achikambaira, because zvinoita kuti abate zvirwere. Uye toilet inofanira kunge yakachena, pachishandiswa zvinhu zvakaita semadhibha nemamwe madetergents imwe mishonga yekuti haazobati zvirwere. Uyewo dizainirwa matools aangashandise kufamba.
Baba Muzerura vanoti nyanzvi mumabasa emaoko dzinofanira kushanda pamwe chete kugadzira zvinorerutsa mararamiro evakaremara nevakwegura.
Pamunogadzirira vabereki angave mastructures, zivai kuti vabereki vakura kana kuti vanokura vozotarisa kushandisa mamwe mastructures iwavo. Chero vakaremara munofanira kuona kuti dzimba dzatiri kuvaka munhu akaremara anokwanisa kupinda here mumba imomo newheelchair for instance. anokwanisa kupinda achigara zvakanaka here, anokwanisa kubuda zviri nyore here, chero mutoilet macho kutoilet hakuna step munhu anokwanisa kunopinda zvakanaka kana ne wheelchair. Ndinokurudzira vanhu vese kunyanya vanoita engineering kuti izvi it's a simple problem yatinokwanisa kusolva. Tinokwanisa kudesigna madevices anokwanisa kushandiswa nevakaremara kuti vararame upenyu huri hwakanaka, huri improved. Zvinhu zviri nyore kuti tidesign, because tinodesigna zvimwe zvinhu zvakaoma kwazvo kudarika izvi, handione zvichinoitsa izvi.
Vakawanda vanoti kana zvinhu zvikaramba zvakadai, vakaremara vachisiyiwa paurongwa hwekugadzirira zvivakwa zvinoita kuti vave neupenyu hune chiremera, remangwana ravo richange risina chiedza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muMalawi azivisa nezvekuvharwa kwemigwagwa inoenda kudare guru High Court riri muguta guru reLilongwe mangwana, uko vatongi vedare repamusoro-soro reConstitutional Court vari kutarisirwa kupa mutongo wavo panyaya iri kupikisa sarudzo yegore rapera iyo yakadzosera pachigaro vari kutonga mutungamiri wenyika vaPeter Mutharika. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muIran radzivisa kuti mumiriri weEuropean Union wepamusoro-soro ari kutarisirwa kushanyira Teheran nemusi wa3 kukadzi. Pakistan Fuel, nota yemuAmerica ine mbiri yekutaura nguva ichapera chando muAmerica, aina kuona mvuri wayo nhasi mangwanani zvichireva kuti matsutso achakasika kuuya gore rino. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, buri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru munyowani wesangano reZim Rights vadzikamai bere. Vabere, ndinomukamuchira muchirongwa, makadi henyu mukoma?
Mushe, ndinotenda zvikuru Mike.
Totanga hurukuro yedu nekukorokotedzai nechikaro chenyu chinyowani musangano renyu reZim Rights. Makorokoto mukoma?
Aiwa, makorokoto ndeedu tose, tinotenda maizvo.
Aiwa, zvechokwadi. Vabere, tiudzeiwo zvizhinji pamusoro pesangano reZim Rights.
Sangano reZim Rights sangano rinoita zvekurwira kodzero dzevanhu. Mutari zere reZim Rights inonziro Zimbabwe Human Rights Association. Mubatanidzwa wevanhu vose avo vakangofanana nevemeni, avo vakazvipira kuti ngatii pamwe chete tiumbe sangano iri muna 1992, kutaura kudaira vane mamembers anokwana iwo 265,000. Aya mamembers ari kuramba achingowedzera.
Sezvo mava mukuru munyowani wesangano reZim Rights, pane zvichachinja here patinotarisa nyaya yezvema day to day operations esangano renyu?
Pane zvakati wandei zvatichange tichiita. Ndikangoti pamwe dzimishoma yandakatatsana nayo from 6 to 12 months tinenge tiri mune yatinoti transition period. Transition yakaita seiri rhythm rights has never happened in 10 years. So whenever tanoita transition yakaita seiyeyi panoda kuti tinyatsotora mukana wekugara pasi tichidzidzawo zvatinodzidza kune vaimbotungamirira sangano irori. Senu utungamiri mutsva ndikudzidzawo kubva kune vakaumba sangano irori nekuongorora kunzwisisawo kuti sangano iri rinoshanda sei. Chipiri ndeyatinoti relationship zvimbi kuumba ukama kazhinji panoita transition vamwe vanenge vachiti tisaiziva upei anonzidzikanai awe kusaka tinenge tichida kuwana mukana wekuumba ukama nevaidzidzana nezimbai nevashandi vachidzidzana nezimbai kuitira kuti pazvirongwa zvatinenge tichifambira mberi hapaite kana kukakudengenyeka tine zvirongwa zvezimbai. Chechitatu ndeyatinoti nechirungu strategic communication. Panoitika transition sangano rakakura kudaro zvinhu zvakakosha kuti transition iyoyo inge ichitsanangurwa nezvayo vanhu vachinzwisisa kuti zvii zvekuitika. Chechina inhau yeorganizational development and reform strategy. Zvazvinoreva ichi ndezvekuti panouya mutungamiri mutsva panoda proses iya yatinoti ideological orientation. Munhu anouya dzimwe nguva aine maonero ake, dzimwe nguva anouya aine maitiro aanoita zvinhu asiri anga achiitwa nevanga vari. Proses iyeyi yekuita harmonize the current system of human rights and the current strategy is the new leadership and perhaps the strategy and the leadership to develop the attendant institution organizational development and the reform plans to the organization in which contact family and the youth.
Ngatichibatai nyaya yeutungamiri hwesangano renyu. Kazhinji panouya mutungamiriri munyowani panomboita kakunetsana kwevanhu mumusangano. Nyaya imwe inonetsa inyaya yekutungamirirwa nemunhu wechidiki. Imi muri kuzvitambira seizvi?
Nyaya inondidikupisa asi nyaya inondikurudzira zvekare. Panofanira kukurudzira vanhu vechidiki vari munyika yenyu. Zvinondipawo mukana to salute the governors of Zimbabwe for the courage to choose a young person to lead a institution that it speaks to the future of our country. But besides kuti vanhu vangahunduke zvavo kuti kuda kwauya munhu wechidiki, chakakosha ndechekutofara nekuridza bendera kuti tiri kuuya mafresh ideas. Nekuti handisi mutsva wetambo panhau dzekodero dzevanhu davane makore anopfuura mbiri muchiita basa iri.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vabere. Petai chirongwa muchikanda mashoko enyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe.
Mashoko angu kumhuri yeZimbabwe ndeyekutiwo munguva yatiri kusangana nayo ikozvino inge kuti tinge tichikwanisa kutobatana pamwe chete kuti tinge tichikonde mazvakaipa, nyange zviri kukonzerwa nehurumende yedu, kana zviri kukonzerwa naneibha wedu, kana nebato ratinotsigira, ringave bato riri kutonga, ringave bato risiri kutonga. Kodzero dzakakoshera munhu wese.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vabere. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa.
Maita zvikuru nekundikosa.
Mhuri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Nhasi muchirongwa tanga tiine mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai bere. Ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmy3bigmyke3 ndiyo username yangu. Tosangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa The Connection apo tichange tichienderera mberi tichizeya nyaya dzinobata zvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka nemufaro ndine wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye-bye.
Tinotenda Big Mike. Iye zvino tokupai chirongwa chezvechitendero chatinopiwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kuenderera mberi nenyaya yedu pamusoro pebhaibheri uye kuti rakanyorwa rakanangana nani. Nasi tina Pastor Faith Besa veApostolic Faith Mission in Zimbabwe kuCharlotte Brook muHarare. Makadini Reverend Besa.
Ndiripo zvangu matadiwo.
Aiwa tiri nani chaizvo. Zvinotaurwa kuti Bhaibheri isoko raMwari, zvarakanyorwa nevanhu vakaita saana Moses naana Pauro, vanotipa nhoroondo yevanhu vokuIsraeri kuti yamaJudha. Shoko raMwari riri papi apa?
Shoko raMwari riri pakuti ana Moses naana Pauro havana kunyora zvemusoro wavo. Vakanga vachitofemerwa nemweya waMwari. Mwari achida kubudisa murangariro wake pamusoro pevanhu vakasika.
Kune avo vanoita sokufunga kuti vakanangana norudzi rumwe chete kwete navanhu vese pasi pese, tingavati chi?
Chokwadi ndechekuti Bhaibheri rakanyorwa rakanangana nemunhu wese. Nekuti tikabva naro kubva kuna Genesis, Old Testament kusvika kuNew Testament, tinoona kuti kunyange naivo vaIsraeri pane pavanotosvika pavanozoramba zvakazoitika zvekuti Jesu Kristu akauya saMesiya, zvotiratidza kuti nyaya yanga isiri yavaIsraeri chete. Asi Mwari ane musananguriro waakaita achisanangura vaIsraeri, achida kungoratidza murangariro wake kubva pakutanga kusvikira pekupedzisira. Chinokosha kune vasingatendi ava kuriverenga Bhaibheri, nekuti ndinofara shoko raMwari riri in written uye riri in spoken. Rema kana kuti logos kuGreek. Kana totaura pamusoro pelogos, kutaura iro rakanyorwa racho. Sei kuritenda rakanyorwa? Nekuti zviri nani kutera chakanyorwa pane chisina kunyorwa. Nekuti zvinhu zvakanyorwa ndiyo standard. Kana ukatifambe-fambe kana uda kurasika, unodzoka pane chakanyorwa chinokubatsira.
Chimwe chatiri kuona, mataura kuti zviri nani kuti munhu atende zvakanyorwa sezviri muBhaibheri. Sei tichiona machechi kana kuti makereke akasiyana-siyana, vamwe vasinganyatsotevedzera zvakanyorwa muBhaibheri.
Ndokurasika kwazvo ikoko. Nekuti chinoitika mumakereke, mukereke mune unotanga kereke, vamwe vanenge vaine mainterest avo avanenge vachida kuti azadziswe. Ndopaunoona munhu anenge akunangisa vanhu neimwe nzira isingaenderane nezviri mushoko raMwari. Saka tichikurudzira kuti iwe munhu sedunga munhu, iva munhu anoverenga shoko.
Panyaya yeBhaibheri nemweya, tiri kuona kuti varipo vamwe vakuisa mweya mberi kweBhaibheri. Mweya neBhaibheri zvinokwikwidzana here?
Hamugoni kuseparata shoko raMwari naMweya Mutsvene, nekuti iye ndiye wakauya akafemera vakarinyora. Saka ukaona munhu akuti Mweya Mutsvene ndiye watakufamba naye hatichafambi neshoko, ndinoona kuti unenge usisiri Mweya Mutsvene wemuBhaibheri. Hamene wokuti unenge wamweya upi iyoyo?
Masoko enyu ekupedzisira, Pastor Besa.
Ini chandinoda kukurudzira vateereri ndechekuti ngatisaitai nungo dzekuverenga shoko raMwari. Nekuti shoko raMwari ka ndiro constitution yeupenyu hwemunhu pasi pezuva, akasikwa naMwari wacho kuti unzwise kuti iye musiki anodei pamusoro peupenyu hwako. Yes, unganzwe mashoko evamwe, but iva munhu anokwanisawo kuzviravira shoko wega, izvo zvinokubatsira kuti urege kuzorasika. Nekuti pakupedzesera iwe uchatongwa wega, hausi kuzotongwa naRabhauma kana kuti kutongwa namufundisi kana nemutungamiriri wechechi pamwe chete, asi uchamira wega. Saka ita sarudzo yekuzviverengera shoko raMwari, worinzwisisa, wofamba sezvarinoda kuti ufadze musiki wako.
Nemashoko iwayo abva kuna Pastor Faith Besa veApostolic Faith Mission in Zimbabwe kuCharlotte Brook muHarare. Tinoti ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Vateereri, tinoimba kuti munenge muinesu zvekare svondo rinouya tichikupai zvesimwe chikamu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande weStudio 7 tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano rinomirira vashandi reZCTU rinoti rinofara nekuvepo kwemutemo unotara mashandiro eTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Chirwere chekoronavhairasi chinouraya vanhu mazana matatu nevashanu uye kubata vamwe vanodarika zviuru gumi nezvina mupasi rose. Vakaremara vakawanda vanoti vakatarisana nedambudziko rekushandisa zvivakwa zvizhinji zvemunyika, zvikuru zvimbuzi, izvo vanoti zvinokanganisa chiremera chavo. tava tashuka kumagume chirongwa chedu chanasi iwe inesu zakare mangwana mangwana ani anakone kane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusiyamina Gibbs Dube.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.